Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 15, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa kuchecheche kuchipinge South anochengetedza nhengo dzeTriple C nhatu dzinosanganisira vachamirira bato iri musarudzo dzeparamende vaClifford Sachiwayo vachinzi vanga vachiita musangano. Zimbabwe Electoral Commission inoti gadziriro yesarudzo dzegore rino yapfuura zvikamu makumi masere kubva muzana. Bato reTriple C rotarisirwa kuparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro mangwana kugweru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa kuchecheche kuchipinge South anonzi akachengetedza nhengo nhatu dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change dzichinzi dziri kuita musangano. Varumauko emapurisa vanoti vaClifford Sachiwayo avari kukwikwidza musarudzo dzeparamende, maneja wavo pamwe nevari kuda kukwikwidza musakanzura muward 24. Izvi zviri kuuya mushure mekunge mapurisa arambidza misangano minomwe yaive yakarongwa neTriple C muchipinge South kutanga nhasi kusvika musi wechipiri, achiti misangano iyi yakanga isiri kugutsa zvinodiwa nemutemo wemopa. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, uye nguva yataenda pamhepo vaSachiwayo vanga vachiri mumaoko emapurisa. Asi vaudza Studio 7 vari mukamba yemapurisa kuti vangotorwa vachizvifambira zvavo uye vanga vasati vapomerwa mhosva kubva zvavatorwa kuma 11 dzemangwanani.
Tasimirwa kufamba, tatichifamba tinopfuura mashopu tichienda kugara tichienda nevakuru vemusangano kuno kuchipirisa togata sungwa. Mapurisa angwanani akapfeka zviraiti iya yakanga mumhanyira vanhu nguva ichizvifambira vakabva kora inira kanzela wa 24 akamini manager wamupa. So tikamugaruke anzigumisi ID road order iri kubva kuchipinji town, which is like 150 kilometers away. So I've been here since less than 11 o'clock thereabout. Tikamugaru
tinoona kuti mapurisa akanga akurambidzai kunge muchiungana kana kuita misangano yenyu. Izvi zvamamuchiita tingati musangano wamamuchiita here zvazvosiva kuti vakusungei?
Kufamba tatichifamba, hatina kumbonge taura zvekuita musangano kana kutaura nevanhu. Taingofamba, asi tinoziva kuti kutapira kuita tsukusi yavachamisa munhu akangoona kupenyerwa nemiro anobva atoifunga kutoti ndigambe ingosimudzwa maoko. Asi hapana zvakawanda zvitaasichita zvekuti anofamba misangano takarambidzwa kuita. Taifanira kuita misangano kunonzi kwamashubhi, mashubhi chiri kure zvakanyanya nechicheche chinichinde pakuropoindi nevadhorobha redu kuno kuchipinge South. So tatisikatomboiti misangano dzedu dzakarambidzwa taiva tichingofamba tichida kurufu kana kuno umwe wedu akashaikirwa mberi uko
ndokuti. Mune matanho amakatorwa here kupikisa kurambidzwa kwamakaitwa misangano iyi? Nekuti tinonzwa kuti musingakwanisi kuzadzisa zvinodiwa nemutemo wemopa, mamagadzirisa here zvinhu izvozvo?
Hapana chakanzati nagadzisa, chii chingagadzisa? Chinodiwa vamopa, mopa inevana vafuridza vanavo mabaro ese akagadziriswa zvese zvinodiwa takaita pasine nguva yakaaremesa zvinotenderwa pamutemo kuti tidzidzise. Chete zvakaita hapana chisina kuzadzirizwa, nezvo zvinhu zvakakwana. afonzi vakasiri vakabana akasabika nguva iripo zvinodiwa kuti zvinhu zviripo mumabaro macho anotaura vatauri vanhu vanotarisirwa nguva iripo pamusangano zvese zvinhu zvakanyorwa ipapo saka pane kusina kunge takaita kutongoramba zvake iye neofisa resonable for spinning district.
Vanga vari nhengo yeTripleC vari zvakare munyori anoona nezvediaspora vaclifford sachiwayo vari parunhare mukamba yemapurisa kuchecheche nestudio 7. Mutevedzeri wasachigaro vezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC commissioner Rodney Kiwa vaudza vatori venhau nhasi kuti komisheni yavo yadarika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% pagadziriro yayo yesarudzo dza23 nyamavhuvhu gore rino. Komishina Kiwa vati ZEC iri kukanganiswawo kufambisa basa zvakanaka nekuda kwenyaya dziri kumatare asi vachiti vanotarisira kunge vapedza zvose zvinotarisirwa pachasvika zuva resarudzo. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vanoti vanopokana nezvinotaurwa navakiwa.
Ndinopokana nezvataurwa neZEC kuti vaita zvikamu zvisere kubva muzana. Maonero angu ndokuti basa zhinji rakakosha harisati ratotangwa kuitwa. ZEC yakanonoka kuita zvayaifanirwa kuita panyaya yekugadzirira sarudzo dzemwedzi unouya uyo nyamavhuvhu musi wa23.
Zvii zvamunopokana nazvo imi pane zvamuri kutaura izvi?
ZEC yakaita chivande vande pasarudzo apa panyaya yokupa gwaro ravavhoti kuvanhu vakakwikwidza sarudzo. Iyezvo tatova nemavhiki anoda kusvika mana vanhu vanyoresa asi magwaro acho ari kutopiwa izvozvi gwaro ravavhoti havasati vapedza kupa nhano dzose dziri kukwikwidzwa. Saka vakatamba nenguva vachivanda vanhu pazvinhu zvakakosha. Iko zvino pane nyaya yokuti zvibudiswe pachena neZEC kuti nzvimbo dzichasharirwa dzichavhoterwa ndedzipi dzakamira sei nokuti izivo inofanira kuinda kuruzhinji urwo ruchashara ichiindavo kunhengo dzakanyoresa kuti dzigozivisa vatsigiri vadzo. Saka zvinhu zvakakosha zvikuru izvozvo kuti vanhu vazive pokundovhotera zvichitarisana nenharaunda tsva dzakanyorwa naiyo ZEC pachayo. Kuchine basa rakati kukumuka mberi ikokoko. Tine nyaya yekudhindwa kwamagwaro okuvhotera anonzi maballot papers. Kunenge kuchidwa kuti vose vanopinda munharaunda vange varipo vachiwirirana nezvinhu zvose zvinenge zvichiitiwa uye zvigozozikanwa zvekuti ndivanaani vanenge vachibatira basa rakadai nemasomo anodiwa ose iwayo kuti zvizikanwe. Saka pachine basa rakakosha riri mberi chaizvo rakandemiri.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vati hurumende yavo inoda runyararo nekubatana apo iri kusimudzira nyika kuenda mberi. VaMnangagwa vanonzi nebazi rezvekuburiswa kwemashoko vataura mashoko aya pavabatana nevekereke Johann Marange Apostolic Church inotungamirwa namutumwa Nimrod kucherechedza pasika kuSt Noah Shrine kwamafararikwa kuManicaland. VaMnangagwa vati sehurumende vakaunza chirongwa chepfumvudza kuitira kuti vanhu vazviriritire vachiti kuti nyika ibudirire mhuri dzinofanirwa kuwana zvekudya zvakakwana izvo zvakaita kuti vavake madhamu matunhu ose 10 emunyika. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kuparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino kumukobha kugweru mangwana. Musangano mukuru uyu unonzi uchapinzwa nemutungamiri webato iri vanoson chamisa. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muTriple C vaAmos Chibaya.
Tichange tine musangano mukuru nemusuwe sondo. Nyika yose ichange kaungana kugweru uko kuchangu chiparurwa urongwa kukutoka rutsigiro na president wevanhu baba vachamisa. Saka tiri kuti mhuri yese Zimbabwe uya tisangane kumukoba stadium kutanga nenguva dzemangwanani na 10 a.m. apo panenge pachiparurwa urongwa hwekutsvaka rutsigiro na president wevanhu baba vachamisa.
Tinombonzwa bato renyu richichema nenyaya yekurambidzwa kuita misangano nemapurisa. Mapiwa mvumo here yekuti munge muchiita musangano mukuru wamangwana uyu?
Aiwa, ndikati hapana hapo matambudziko atinawo panyaya yekunge tichiita musangano wedu musevesvondo. Takawana permission, takawana mvumo kubva kumapurisa. Ndingadazve kutora mukana uno kuti mhuri yeZimbabwe inge ichiziva kuti gungano iri richaitika musi wa 16 July kumukoba stadium uri musi wesvondo ino yatakananga. Mapurisa akaziviswa uye mapurisa akatipa mvumo yekuti inge ichiita gungano iri. Saka ngatiuyei takasungunuka.
Zvizvikuru zvingatarisirwa kunzwikwa nevana veZimbabwe zvichabuda kumusangano wenyu.
Ndinoti vanhu vese ngatiuyei neuwandu, ngatiuyei takarwa yelo, tizopedzera nyota patsime, tizonzwa kuti purezidendi vedu baba vachamisa vakarongera chii mhuri yeZimbabwe, tichafamba sei senyika apo patichange tichitsvaka rutsigiro, uye patinge tapinda muhurumende ndezvipi zvichange zvichiitwa napurezidendi wevanhu baba vachamisa sevachaitira vanhu veZimbabwe avo vatambura kwenguva yakareba.
Avanga vari munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reTriple C vaAmos Chibaya vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, vari kukwikwidza musarudzo dzeparamende mudunhu reNorthern vakazvimirira vatemba muliswa vaparurawo urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro nhasi kupakare paya kwakare kuNorthern vachivimbisa ruzhinji rweZimbabwe zvavari kupa, zvavanovimbisa kupa kana vakanga vasarudzwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti mamiriyoni ezvizvarwa zveSudan haasi kukwanisa kuwana rubatsiro kuzvirwere zvinoda kutariswa nechimbi chimbi kana zvave nenguva yakareba nekuda kwekuti kurwisana uku kwasvitsa urongwa hweutano munyika iyi hwo hwagara husina kumira zvakanaka pedyo nekuparara. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavlas Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Kate Chambati avo vanoita ivo mabasa ekusimudzira mamwe madzimai vachishanda nemadzimai pasi rose. Tinokuchingamidza kuratidzai pano pachirongwa chedu mungatisananguriro here pamusoro pemabasa amuri kuita semudzimai imo muno muAmerica kuedza kusimudzira mamwe madzimai
ndokunatsa madzimai nekutaura navo nezvinhu zvokupenyu hwavo zvinenge zvichivanetsa zvese zvinenge vachinetsa kuedza marelationships avo kana kuti zvimwe zvemabasa kana mabusiness kana zvimwe zvavanenge vachikuita ndinichitaura navo ndichivabatsira kuti vakwanise kuzvibatsira kuti vakwanise kunge vaine simba rekuzvibatsira sometimes kana munhu anenge ane issue anotadza kana kuzvibatsira ega ende anenge asina munhu wekutaura naye
izvi muri kuzviitira kuti uyezve madzimai vanenge vari kuda kuti vapinde muchirongwa ichi vanoita sei
iye zvino ndirikungoshedzwa nemadzimai vanenge vari vachishedza vari vega kana kuti vanenge vane mabato avo avanenge vachiita kuti uya uzotaura nesu uya uzotaura nemadzimai edu inodaro iri haiti inodaro iri kaconference or even just an occasion yavakangobvisa vakangoungana madzimai vondipa topic yokuti nditaure pamusoro pezvayo ndoenda ndonotaura saizvozvo but ndakugadzira inonzi Kate Chambati Academy pandishaisa zvinhu zvese zvandanga ndichimbotaura nemadzimai pamwe chete ipapo anenge ari makosti ekuti munhu anokwanisa kutobhadhara mari yake kupinda mukosi odzidza kunge akutoenda kuchikoro
vanenge vachida kunyatsodziva kuti zvii chaizvo zvamunodzidzisa mungavati chii zvakakosha sei kuti munhukadzi awane rudzidzo rwakadai
ndikakupai little bit of background zvinoita kuti muzvinzwisise ini namai vangu vakaita shirikadzi vaine 38 years vaine vana vekuchengeta saka pavakaita shirikadzi kudaro vakatanga manje kuzvidzidzisa zvinhu zvokushanda remaoko kuti vakwanisa kuchengeta vana saka nekuchengeta kwavaita vana kudaro so vakazokwanisa kunge vaita bhizinesi ravo asi ndakavatarisa ndaiti ha women empowerment inofanira kunge ichidzidziswa kuti madzimai agokwanisa kuzviitira zvinhu zvavo kana zvinhu zvinenge zvangoitika muupenyu zvavanenge vasina kutarisira vakasara vavega vanenge vamaheads of households vanenge vakuchengeta vana vachiita zvese saka ndo background yacho kwayakatangira ikoko saka ndakatanga kutarisa kuti vakadzi vano education vakadzi vanoda kudzidza zvebhizinesi vakadzi vanoda kubatsirwa nenhambo dzavanenge vachisangana nadzo nevana vavo mudzimba dzavo nezvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana muupenyu
iye zvino tinoona kuti madzimai akawanda nyanya munyika yeZimbabwe vanowanikwa vachiremerwa vachiti tingazvigonesei zvekutanga mabhizimusi tisina mari munoti kune vanenge vachitaura kudai
saka mabhizimusi mazhinji haatange nemari anotoshanda nezvinhu zvaunokwanisa kuita iwo muupenyu hwako dzimwe nguva kutoshanda nemaoko ako chaiwo semunhu anokwanisa kuruka haanide mari yokutanga bhizinesi anongotanga nekuruka kana ari munhu anokwanisa kurukira mumwe munhu zvinhu anokwanisa kuti ndipei nini ndikurukire kana anga majuzi kana chiwondipaiwo zvinhu zvako indongozokuchaja mari yokuruka ndinotoona ari kutotangisa bhizinesi rake ende anenge achitoweta capital yake ipapo maskills anawo kudhara ruzivo rwainavo
totarisawo zvakare mataura imi kuti zvakakosha kuti madzimai vasimudzirane muupenyu sei muchidaro
nekuti madzimai ane zvizhinji zvavanenge vachiziva ende tine simba rokushanda pamwe chete kana tinge tichishanda pamwe chete so tiri vanhu vanokwanisa kunamata pamwe chete zvinhu zvizhinji zvatinoita zvinoita kuti tibudirire but kazhinji kacho kana tisina kunge tichibatsirana mumwe nomwe anenge ane zvake zvaanoziva akagara kumba kwake uye akagara nezvake asi tikaunza zvinhu zvese pamwe chete izvozvo tikaisa munenge kana murusero saka tikatikana honei zviripo izvi saka kana pane chaunoda kutorawo kana pane chaunoda kudzidzawo uyo ari kuchiita anokudzidzisawo tinokurumidza kusumuka tese pane kuti mumwe nomwe achiite zvake arumba make akavhara dhoo rake tinokwanisa kuenda mberi
asi zviri nyore here kuti madzimai vashande pamwe chete
hazvisi nyore saka kana ndichitaura nezveomen empowerment zviri kutanga nepfungwa dzemunhu kuti pfungwa ndo dzinotanga kusanduka tisati taita zvimwe zvinhu zvese mukadzi akatanga kufunga zvakasiyana nezvaanga achifunga mazuva ese zvaanga achiziva tikachinja pafungwa ipapo chete ndopanotangira zvinhu zvese mindset ikangochinja pfungwa dzedu dzikatanga kutarisana kuti titange kutarisana tichionana sevanhu vanokwanisa kushanda pamwe chete nokutodanana nokutoita zvinhu zvikuru pamwe chete izvozvo zvindo zvinoisa zvati tizoita zvimwe zviri kumberi uku batinotanga nepfungwa dzedu saka ini ndikana ndichita empowerment of women ndotanga kusimbisa madzimai mupfungwa mukufunga kuti vachinje maitiro mukufunga kwavo
vanenge vachida kuti vanzwe zvizere nezvamuri kuita izvi vanokubata ipapo
ndibata panhamba yangu iyo 703888752 nekuti ndinoisa private coaching vanhu ndinotaura navo separate pane vakawanda vanotoya kwandiri vamwe vanenge vasitombori munyika muno vamwe ndinotoita coaching iyoyo pamwe chitoita newhatsapp chaiyo tichiita maaudio tichiita sei zvese tinenge tichidzidzisana vanokwanisa kuita izvozvo izvo and website yangu inonzi katechambati.com but iyi inenge ichitori business ruri kuitawo zvimwe zvinhu zvakawanda wanda and then ndokuibuilda that academy yandataura ndoya ndokuvaka Kate Chambati Academy
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu tine urukuro nemukuru wesangano re Community Working Group on Health vaitai Rusike pamusoro penjodzi dzinogona kukonzerwa nembaura munguva ino yekutonhora kana kuti yechando.
Munguva ino yechando kunyanya nyanya pari zvino tiri kuona kuti kuri kutonhora zvakanyanyisa. Senyika gore negore tinosangana nedambudziko rekurasikirwa neupenyu hwevanhu avo vanenge vachishandisa mbaura mudzimba dzavo. Vamwe vacho ndo vanotopinda nembaura idzi mumba chaimo mukati, dzimwe nguva mawindo akavharwa, dzimwe nguva magonhi akavharwa. Izvo zvinokonzera kuti tinge tichirasikirwa nevanhu vakawanda sezvo mbaura idzi dzichiburitsa mweya watingati une muchetura unonzi carbon monoxide, uyo unozokonzeresa kuti vanhu vange vachirasikirwa neupenyu.
Idzo mbaura dzamuri kuti dzine njodzi varusike dzinenge dzichishandisa marasha yerudzi rupi? Ikoro here inobva kuhwange? Ihuni dzemusango here? Chii chinenge chichishandiswa chinozoita kuti chisvike pakuuraya vanhu kana vakanga vafema hutsu?
Tinoona kuti mbaura idzi dzinoshandisa zvakasiyana siyana. Vamwe vanoita mbaura dzinenge dzichishandisa marasha, vamwe vanoita mbaura dzinenge dzichishandisa huni chaidzo, vamwe vanoita mbaura dzinenge dzichishandisa ndove yemombe iya inenge yakaoma, kwozotiwo vamwe ndivo vanenge vachishandisawo zvekare magurinwa echibage aya sezvo iri nguva yekukohwa yatatasana nawo inoyi. Saka zvese izvozvo zvine njodzi kana mbaura ichishandisirwa mumba.
Pari zvino pane vamati manzwa here varasikirwa neupenyu nekuda kwekushandisa mbaura zvisizvo?
Pari zvino hatisati tane atingati mastatistics ekuti tarasikirwa nevanhu vangani, asi tinoziva kuti gore negore senyika tinotorasikirwa nevanhu nekuda kwekushandiswa kwembaura idzodzi. Hongu tinoziziva kuti magetsi ave kudhura, vamwe havakwanisi kushandisa mahita emagetsi, vamwewo ndivo vanogona kunge vachitoda kutobika vari mumba vashandisa mbaura idzodzo, asi izvozvo zvine njodzi yakakurisisa. Saka tinenge tichiti ngatiregedzei kupinda nembaura mumba. Kana tafunga kushandisa mbaura, kungave kubika kana kudziya, ngatizviitirei tiri panze kwete kupinda mumba, nekuda kwekuti mumba sezvo kuri kutonhora kudai, vamwe kana nemahwindo anenge akatovharwa. Izvo zvinokonzeresa njodzi yakakurisisa zvikuru nekuda kwekuti mweya watinenge tichifema uya unopedzisira waane muchetura wemweya uyo watinoti carbon monoxide, uyo unokonzeresa kurasikirwa kweupenyu kwevanhu vakawandisa zvikuru gore negore.
Inzira dzipi dzekuzvidzivisa nadzo dzamungakurudzira kuti vakateerera kana veruzhinji vange vachishandisa kunze kwekushandisa mbaura idzi?
Kunze kwekushandisa mbaura iyo yatiri kuti ine njodzi zvikuru kunyanya nyanya ikashandisirwa mumba, tiri kuti kune dzimwe nzira dzatinokwanisa kushandisa kuti vanhu tidzirwe. Chekutanga ndingati ngatinge tichikurumidzawo kuvhara mahwindo kusati kwanyanyosviba zviya, kusati kwanyanyisa kutonhora. Vanhu ngatidzidzeiwo kupota tichitenga magumbeze kunyanya nyanya tisati tasvika munguva yechando, apo magumbeze anenge asati anyanyisa kudhura. Vamwe vanoshandisa atinoti mawater bottles aya ekuti vanodziisa mvura voisa muzvibhodhoro, izvo zvinobatsirawo zvakare kuti munhu adzirwe. Asi chikuru ndechekuti vanhu ngatipoteiwo tichitenga magumbeze, ngatirareiwo takapfekawo zvinodziya kuitira kuti tiedze kuderedza kupindwa nechando zvakanyanyisa. Izvo zvine njodzi yekuti tinokwanisawo kuzobatawo maflu ariko, kana kuva nenjodzi yakanyanya yekuzosanganawo nemamwe maflu ane njodzi akaita sana COVID ivavava. Saka nguva yechando inguva yekuzvidzivirira. Ngatinwewo zvinodziya kunyanya putugadzike inobatsirawo zvakanyanya, kana maheu chaiwo ngatitange taadziisa twanwawo achidziya. Zvinotibetsera kuti tikanwa zvinodziya mwiri yedu inowanawo kudziya, todoridza dambudziko rekupindwa nechando zvakanyanyisa.
Saka idzidziso ipi yamungasiyira vateereri pane ino nguva varusike?
Dzidziso huru yatida kupa kune veruzhinji ndeyekuti kana wafunga zvekushandisa mbaura, chishandisirai panze, nekuti panenge paine mweya wakawanda. Hapana njodzi yakanyanya pane kupinda nemhaura mumba. ngatiregedze izvamuchose kuti tinge tichipinda nembaura mumba nekuda kwekuti dzimwe nguva tichaenda kunorara tokanganwa mbaura iyoyo sara ichipisa zvayo ichidziisa mumba anga aiwa takutozonofira kuhope nekuda kwekuti tiri kusangana nematambudziko iwawo gore negore.
Manga makateerera kune mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike muchirongwa chedu upenyu hwedu. Munhau dzemitambo, kunyange hazvo FIFA yakadzosa Zimbabwe mumakondano enhabvu yepasi rose, vakawanda mumhuri yenhabvu vanoti pane zvakawanda zvinoda kutanga zvagadziriswa nyika isati yaita maroto ekubudirira kuenda kufinal ye-2026 World Cup. Izvo zvinotevera kuburiswa kwezvikwata zvemakwikwi aya. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Aimbove murairidzi weDynamo Floyd Chigove anoti chekutanga chikuru chinofarira kuitwa neZimbabwe kutsvaga murairidzi weMaurias nechimbi chimbi, asi nenguva shoma yasara murairidzi uyu anofarira kuve ari wemunyika.
Totora vechidika vari kutungamira platinum ana mapeza ana kaliso pasua totora ana joyand pasa tikaisa chikwata chakadaro ichi voisa musoro pamwe chete tinokwanisa kungodzisinga timu tikakwanisa kuenda mberi.
Chechipiri, maneja weMaurias vaWellington Pandare vanoti panodiwa nguva yakati rebei yokuvaka chikwata chitsva mushure mekugara kwemakore Zimbabwe isingatambe nedzimwe nyika. Vanoti pari zvino Zimbabwe yave kufarira kuunganidza vatambi vemunyika vakatifararira pasi rese kuedza kuvaka chikwata chakasimba.
Chinhu chikuru chatiri kutarisira ndechekunge tichikwanisa kugadzirisa timu nguva iripo.
Zimbabwe yakaiswa mugungano reGroup C iro rine Benin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Chikwata chimwe chete chinopedza chiri pamusoro mugungano iri ndicho chinoenda kumafinari eWorld Cup aya. Mutsigiri weDynamos vaBozwo Marimo vanoti paruda mitambo yakawanda yekuedzana masimba uyezve nezvikwata zvine mazita kuitira kugadzirira zvakasimba rwendo runorema urwu.
Takuda kuti tichinyatse tagadziriro dzakasimba muno muZimbabwe kuti toitawo mafriendly matches nematims mahombe.
Mukuru weSports and Recreation Commission vaGerald Mulochwa vakataurira nyika kuti maWarriors achapihwa mari nehurumende kusangasira yemitambo yekuedzana masimba, asi nengo yeWarriors Friends Club vaProsper Mashaya vanoti Zimbabwe inokwanisa kukanganisika muWorld Cup umu kana ikatambira mitambo yayo yepamusha kunze kwenyika. Pari zvino Zimbabwe haina nhandare yekushandisa ichitevera kumiswa kweNational Sports Stadium nesangano reCAF, izvo vamashaya vanoti zvinofanira kugadziriswa.
Minista wedu wemunomu ngatakuvakumbirisawo vagadziriswa magrand aid ave akanaka, magrand aid ave anomechewo nemamagraund edzimwe nyika.
Asi gurukota rezvemitambo muzvare Kesti Coventry vakavimbisa kuti nhandare iyi ichange yagadziriswa zvakakwana makunda neWorld Cup asati atanga musi wa18 Mbudzi gore rino. FIFA yakadzora Zimbabwe nhabvu yepasi rese nemuvhuro wesvondo rapera mushure memakore maviri yadzingwa nemhaka yekupindira kwebazi rehurumende reSRC mune zveutungamiri hwenhabvu. Zvichakadaro, vatsigiri veDynamos vapinda mukuridza ngoma kuimba nekutamba apo chikwata chavo charova Chicken In 2-0 mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League muBurbafield Stadium. Elton Chikona naEli Ilunga ndivo vakanda zvibodzwa zvapaDynamos kukunda uye kutora mapoints ese matatu akakosha. Mutambo uyu waunganidza chaunga chinotyisa kusanganisira vatsigiri veHighlanders kunyange hazvo kwanga kuchitonhora zvekukwidza hamba mumuti. Asi zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kuFC Platinum iyo ine mukombe uyu sezvo yarohwa pamusha 1-0 neYada mumandava. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Ngezi Platinum Stars 0 Simba Bora 1, Caps United 2 Green Fuel 0, ZPC Kariba 0 Shesham 0, Manika Diamonds 1 Cranbourne Bullets 0. Mangwana Sondro mitambo yakamira seizvi: Triangle versus Blue Chips Gibbo, Black Rhinos versus Wange Butter, Herentals versus Islanders Mandava. Ndaka Mirra, Studio 7 Mwarare, Ndini Michael Kariatsi.
Neni Jonga Kandemiri, mu Washington DC, nichitimurayo zvakanaka, ndokusiya mina Praxidus Jeremiah.
Soko hizika tisenda baku VOA Ndebele.